FC Platinum yaro Harare City 2-0 ndokwedzera mapoints ayo iri pamusoro petafura kusvika pamasere pamusoro pechicken inn iyo yaita mangange 0-0 apo yatanyirazve PC Kariba kunyamunga stadium. Kukunda uku kwasiya kugona kunenge kudada yave nemapoints makumi matanu mapoints gumi nerimwe chete zvekare pamusoro pedynamos iyo iri pachinhano chechitatu. Kunyange hazvo dynamos iri kutamba neblue chiefs mangwana, vakawanda vanotevera nhabvu munyika vanoti mukaha wavepo pakati pefc platinum kune rimwe rutivi nechicken inn nedynamos wakurisa zvekuti hauchavharika. Asi murayiridzi wemutambo uyu mugova Benjamin ari kuramba mafungiro aya.
Mutambo weleague wakafanana nemarathon, kumhanya marathon kana kuti 12 rounds dziya dziya dzinomhanywa tii vanhu vachitenderera, hazvirevi kuti anenge ari pamberi ndiye uchabuda akadaro.
Asi FC Platinum haisiro yega iri mumufaro nhasi, asi Caps United zvakare iyo yachanya kugweru ndokunotora mapoints ese matatu mushure mekurova wawa 2-1. Wawa yaramba iri pasi pasi petafura nemapoints gumi nemasere musi uyo zvekare zvikwata zvemauto zvezimbabwe national army zveblack rhinos nekringbon bullets zvasangana, rhinos ndokukunda 1-0. Uyu wanga uri mutambo wekutanga wastanford sticks mutizwa kuratidza rhinos zvichitevera kudzingwa basa kwahebert marowa pakati pesvondo. Totarisa mutambo wecricket. Chikwata chezimbabwe chasimudza gadziro yacho T20 World Cup zviri mutsindo mushure mekurova vatanyi vebangladesh nemaranzi gumi nemanomwe muHarare Sports Club nhasi masikati. Chikwata ichi chiri kutenda maranzi abva kuna Wesley Mandevere uyo akanda makumi matanhatu nemanomwe 67, Sikanda Raza uyo akanda makumi matanhatu nemashanu 65, naShawn Williams uyo abuda nemaranzi makumi matatu nematatu 33 kuti Zimbabwe isvike pamaranzi mazana maviri nemashanu 205. Asi Bangladesh yatadza kusvika kana kudarika maranzi eZimbabwe aya ndokwanisa maranzi zana nemakumi masere nemasere chete 188. Izvi zviri kureva kuti Zimbabwe yatungamira 1-0 makundano ane mitambo mitatu aya. Mumwe mutambo weT20 pakati pezvikwata zviri izvi uriko mangwana mitambo iyi ichizopera nemusi wechipiri svondo rinouya. Murayiridzi wemutambo wecricket Leonard Namburo anoti nzira yegadziriro yatorwa neZimbabwe yakanaka zvikuru.
Tikatarisa purogiramu yavo yavainayo vachatamba neIndia, saka kugadzira kwakarefu ikuku kugadzira kwakakosha sereki bekause Bangladesh neIndia itimu hombe, saka tichavapa kugadzirira kwakanaka.
Zimbabwe iri mugungano rimwe chete neIreland, Scotland neWest Indies kumafainari T20 World Cup. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariati.